manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 30, 2021 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raendesa gwaro renyunyuto kuhurumende pamusoro pebhiri remutemo unobata masangano akazvimirira aya. Vanhu vakawanda vanobatwa nechirwere cheCOVID-19 kumasvingo kudarika mamwe matunhu. America yokurudzira Zimbabwe kuti itsvagewo mari yekurwisa chirwere cheHIV AIDS munyika. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition raendesa gwaro renyunyuto kuhurumende, paramende, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nesangano reFinancial Action Task Force kana kuti FATF richitsutsumwa pamusoro pebhiri rePrivate Voluntary Organization Amendment Bill. Sangano reCrisis in Zimbabwe rinoti bhiri iri richakanganisa mashandiro emasangano akazvimirira oga. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Ugwaro ravatura kubazi rezvemutemo, bazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, maCommission eZimbabwe Human Rights, Peace and Reconciliation neGender, pamwe neFinancial Action Task Force, sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaRashid Mahia, vatise maonero avo, bhiri iri rinotyora kodzero dzavo, uye harifaniri kuenderera mberi. VaMahia vati havagutsikane nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende, zvekuda kushandura mutemo wemashandiro avo.
Hurumende irikuhwanda kuseri kwenyaya yekuti mabuka akazvimirira oga anogona kushandiswa nematororo kupwa mari kuti vape matororo anozosandukira nyika anozi materorist iyo pano kuti iyo tofanira kutokonaya neyaanoti Financial Action Task Force FATF.
Bhiri iri iro rakaburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette rinosungira masangano anoshanda akazvimirira kutevedza mutemo weFATF kuitira kuti asashandiswa nemasangano anopfurikidza mwero pamwe nekuarambidza kuita zvematongerwo enyika asi vaMahia vati havagutsikane nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende vachiti zviri pachena kuti hurumende iri kuda kumbunyikidza mabasa avo
saka vakuda kuti munhu wose anenge angoongorora anenge ataura kuti hurumende iri kutadza pakadai so vanhu vari kurohwa nemhirizhonga kwakadai kobva kwanzi mune mhosva yamapara minista otouya otogadzira chikomiti yake motoenda pasi pekomiti vari kufunga kuti ivo vakadaro vakwanisa kuti vana vezimbabwe vasakwanise kuungana kugadzira maboka anokwanisa kuita kuti hurumende iholdiwe to account
vati kana bhiri iri rikapasa kuva mutemo zvichakanganisa mashandiro emasangano anoshanda akazvimirira sezvo zvichireva kuti hurumende inenge yave kupindira mumashandiro avo zuva nezuva vaMahia vati hurumende handiyo yega inoita mabasa ebudiriro munyika nhengo yeboard replatform for youth and community development vaOwen Dliwayo vatiwo zvikonzero zvakapiwa nehurumende pakuunza bhiri iri hazvigutsi nekuti hapana masangano anoshanda akazvimirira anoita zvematongerwo enyika vati vanoita mabasa ebudiriro pamwe nekutobatsira hurumende muzvirongwa zvayo zvakasiyana-siyana munyika yese
Isusu sevanhu vanonga vachishanda vakazvimirira vasiri hurumende hatisi kuita zvinonzi matongerwo enyika matongerwo enyika anotoitwa nemapolitical parties panonga chiita maelections macampaigns avo isusu tichitaura zvinhu zvinoenderana nenyaya dzebudiriro tinoenderana nenyaya dzekubatsirwa kwevanhu yandingati humanitarian nau takatarisana nenyaya yekuti kune devolution inotaurwa iyayo hurumende yakataura ikadhopta the constitution iri clear about devolution basa redu nderekudzidzisa vanhu mumacommunity kuti vazive kuti chinonzi devolution chii uyezve ivo vakamira papi kuti vakwanise kuziva kuti development iri kubata sei munzvimbo dzavari ndo development atine nezve politics.
Vamaiya vati vanyorera kumakomishen akaita seZimbabwe Human Rights Commission nemamwe nekuti kodzero dzavo dziri kutyorwa uye vanoshandawo nemakomishen aya pabasa ravo. Vatiwo vandawo kuti Financial Action Task Force ikokwe munyika kuti izotsanangura kuti masangano emuZimbabwe ari kushandiswa nematororo here. Mutemo uyu usati wadzikwa muna 2004, hurumende yakamboedza kushandira mutemo wemashandiro emasangano anoshanda akazvimirira, asi vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kuzosaina bhiri racho mushure mekunge rapasa muparamende. Gore rino mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vakadzika mutemo wekuti masangano ese anoda kushanda muHarare aifanira kutanga aenda kumahofisi avo, izvo zvakarambwa nedare reHigh Court. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanhu makumi manomwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 pamasvingo Teachers College neZuro, uye vamwe vanhu vatanhatu vakabatwa nechirwere ichi mudunhu rose remasvingo. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kumasvingo chete pavanhu makumi masere nevaviri. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Dunhu remasvingo ndiro rine vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika yose, zvichitevera kubatwa kwevanhu mazana maviri nemakumi matatu nevashanu. Mutauriri wemasvingo Provincial COVID-19 Task Force vaRogers Irimai vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu pamasvingo Teachers College vakabatwa necovid-19 hunogona kukwira nhasi sezvo vamwe vadzidzi vachikuongororwa pachikoro ichi.
Pari zvinezvi mudhorobha remasvingo zvinhu zvakatidzika mei. Hongu tine dambudziko riri pamasvingo Teachers College, asi dambudziko irori riri ingori pasenda iwe chete. Kune mamwe masendas kwese maripotsi auya kubva kune masenda iyayo mamwe macolleges anoratidza kuti hakuna COVID yati yabatwa ikoko kumastudents. Mastudents abatwa necovid-19 pamasvingo Teachers College pari zvino zvanosvika 157. Kusvika pari zvino zvimastudents ega staff iripopo pane yakatestwa yacho yakaita negative. Cheta kukurudzira ndechekuti vanhu vadzikame.
Mukuru wechikoro chemasvingo Teachers College vaBenson Mutambudzi varamba kutaura nevatori venhau kuti tinzwe matanho avari kutora vachiti izvi zviri pasi pebazi rezveutano. Asi vairimai vati hurumende iri kubatsira chikoro ichi kubudikidza nebazi rezveutano kuisa nzvimbo yekuti vanenge vabatwa vagare voga uye pasawane anobuda kana kupinda muchikoro icho chambomisa zvidzidzo.
Chikuru tiri kunyanya kukurudzira kuti vazhinji vanogara kuma locations kana kuti mukati memasvingo umu vanodzidza pamasvingo Teachers College wange wasingafambi kuenda pacollege kusvikira dambudziko irori radzikama. Tikukurudzira kuti vazhinji vasamixa nevari mukati. Vari mukati vari isolated, vari kunze panguva inei mumwe wacho wakapinda mukati vanogona kuzobvawo vatapurirwa nachirwere. Tikukurudzira kuti pawe nekunzwisisana pari zvinezvi mastudents ari kudzidza online ndozviri kukurudzirwa ndozviri kutoitika.
Mugari wemudhorobha remasvingo amai Joyce Munguvati nyaya yedenda iri pachikoro ichi riri kuvashayisa hope sezvo vadzidzi vazhinji nevashandi vepachikoro apa vachigara navo munzvimbo dzinogara veruzhinji nekudaro vanogona kutapurirwa chirwere ichi.
Ini semugari wemasvingo ndiri waridzi zvakanyanya nenyaya yevana vabatwa COVID pamasvingo Teachers College apa. Because vana ava vana vachiri kugara navo kudzimba, vari kurodya padzimba dzedu, vana vedu vachiri kugara navo, zvekare vamwe vacho vari kugara ikoko. Saka tiri kutotya kuti vana vaCOVID yavabata isiriyo here new variant yacho iri kutaurwa nezvayo. Saka ini ndiri kuti semugari dai vahurumende yakurumidza kuona zvekuita kwekugadzirisa kuti chirwere ichi chisapararira.
Vairimai vati hurumende haisati yaziva kuti mhando iri pachikoro ichi ndeipi sezvo vakamirira kuudzwa nanamazvikokota avo vakaendesa kuHarare kuti iongororwe. Bazi rezveutano rakazivisa kuti munhu mumwe chete akafa nedenda iri nezuro, izvo zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zana nemazana manomwe nevatanhatu 4706. kusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu vakabatwa nechirwere ichi vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezvina nemazana maviri nemakumi maviri nevatanhatu 134,276 vanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe nemakumi masere nechimwe nezana rine makumi masere nevatanhatu 3,781,186 vabaiwa nhomba yechipiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere nezvina nemazana mana ane makumi matanhatu nevashanu 2,804,465 uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika ndakamira Studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba
America iyo inoti iri kufara nekutsigira Zimbabwe muzvirongwa zvayo zveHIV AIDS inoti Zimbabwe inofanirawo kuisa mari parutivi kuitira kuti ikwanise kurwisa denda iri pachayo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vakasanobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe vaThomas Hastings vakakurudzira nezuro kuti mumakore anotevera Zimbabwe inofanirwa kutsvaga nzira dzekuti mari zhinji yekurwisa denda reHIV and AIDS ibve muhomwe yenyika. Vachitaura nezuro manheru apo paipiwa ruremekedzo magamba gumi nemaviri munyaya dzekurwisa denda reHIV and AIDS pasi pechirongwa chemutungamiriri weAmerica chePresident's Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR. VaHastings vakati kunyange hazvo America ichinzwa manyukunyuku nekubatsira kwayaita mukurwisa denda reHIV and AIDS, vakati vangazofara zvakanyanya kana Zimbabwe ikazokwanisa kurwisa chirwere ichi ichishandisa mari dzemuhomwe yenyika kwete dzevabatsiri.
Sure, so the general model that the world has followed in fighting HIV AIDS has been strong support from donor nations, including the United States, and international organizations to help countries mount an effective response. And that's great. It's been effective. I'm very proud of it as a representative of the U.S. government that we have been generous and we've been able to help. But ultimately, we would like to see a new model, a model in which countries are able to mount and sustain their campaigns against HIV AIDS from their own resources.
Nyika zhinji pasi rese mukurwisa HIV AIDS rubatsiro runobva kunyika dzinobatsira kusanganisira America nemasangano epasi rese. Zvakakosha uye zvabatsira uye ndinodada nazvo semumiri weAmerica kuti takakwanisa kubatsira, asi tinoda kuona zvitsva apo nyika dzinenge dzokwanisa kushandisa mari yadzo kurwisa chirwere cheHIV AIDS.
VaHastings vakati vanozviziya kuti zvandinyore, asi vakati zvinhu zvinofanirwa kuchitanga kukurukurwa nezvazvo munyika. Amai Margaret Cement, avo vakawana mubayiro nezuro pasi pechirongwa chepepfa, vakaudza Studio 7 kuti vanoona zvakaoma kuti Zimbabwe rumurwe mukuwana rubatsiro rwekurwisa denda reHIV and AIDS.
Kuti titi Zimbabwe ingakwanise kuzvitsvagira mari yekuzvimirira kurwisa chirwere cheHIV and AIDS, ndingati pari zvino hatisati takukwanisa. Ndinoona chiri chinhu chakaoma zvikuru kuti tinganzi tirumurwe kuti tochizvimirira.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vatiwo vanobvumirana zvakanyanya navaHastings kuti Zimbabwe inofanirwa kukoshesa kurwisa denda reHIV and AIDS nemari inobva muhomwe mayo.
Ndowirirana navo zvikuru too much, nokuti pane zvimwe zvinhu zvatofanira kuzviitira sevanhu. Tisamirire kungoitirwa nevamwe. Tine AIDS levy, tine health levy, tine mamwe mataxes atiri kutora from airtime taxes, ma transaction taxes ekumabhengi. Ndo mari dzatofanira kushandisa idzodzo for our HIV programming. Dzikabatanidzwa dzese dzakawanda, zviripo zvimwe zvinhu zviri pamongo pokurarama kwedu sevanhu zvatisingafaniri kuita kukumbira kuna vamwe vanhu vari kunze. We must deal nazvo tiri tega, tokwanisa tiri tega. Saka ndowirira navo. Nguva yekuramba takazembera pana Western countries yapfuura. Ngatichizviitira izvonhu zvedu zvakakosha tiri tega.
Asi mukuru anoona nezve HIV and AIDS mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yakaisa mitero yeAIDS levy senzira yekuunganidza mari yekurwisa denda iri.
But we already have an AIDS levy, so I don't know what are the things that you understood. We are the only country in this world who started the AIDS levies.
Tine AIDS levy, saka handingazivi zvimwe zvatinganzi tiite futi. Chisi nyika yega inotora AIDS levy pasi rese.
Mukuru anoona nezvechirongwa chePEPFAR muZimbabwe, Amai Genya Kwenda, vakati kushanda pamwe chete kwaAmerica neZimbabwe mukurwisa denda iri kwabatsira zvakanyanya kudzikisa uwandu hwevanhu vanobatwa neHIV.
Pane nguva yekuti vanhu vanokwana mazana maviri ezvuru vaibata neutachiona hweHIV pagore. Iko zvino zvadzikira kumazana makumi maviri neimwe pagore. Uye Zimbabwe yavapedyo nokupedza denda reHIV muna 2030. Maringe nezviga zvekupedza HIV zvakatarwa nebato reUNAIDS.
VaHastings vakati America icharamba ichibatsira Zimbabwe kurwisa chirwere cheHIV and AIDS kuburikidza nekupa nyika madhora ekuAmerica mamiriyoni mazana maviri negumi achashandiswa mugore rinouya mukusimudzira nyaya dzezveutano. America inoti kubva patanga chirongwa chePEPFAR munyika, Zimbabwe yabatsirwa nemadhora ekuAmerica anosvika bhiriyoni imwe chete nemazana manomwe mamiriyoni emadhora kana kuti 1.7 billion. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bato repatriotic Zimbabweans rinoti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvinofanira kubviswa sezvo zvisina zvazviri kubatsira. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato iri vapishai muchauraya vaudza vatori venhau kuti zvirango zviri kutopa mukana kubato rezano PF kuti rirambe richimora zvicherwa zvenyika.
Masanctions ari kupa advantage kuzano PF kwavano kuramba vachiipa maminerals edu madiamonds edu kwaana chiyadzwa vachitengesa black market vachitiza masanctions. Saka hazvisi kubatsire vana veZimbabwe izvozvo. Saka tiri kumasanctions ngaabva. Chechipiri tiri kuti tichitarisa in international relations hatitarisiri kuti imwe nyika ionekwe ichiita aggression on other countries. Tino panyaya yemasanctions isu semaZimbabwe tisu tichadila nesa tisu tichaibvisa and titori nemutombo wavo kudila nevanhu kuti wabvisa.
Vati vachatanga kushanyira nyika dzakatemera zvirango izvi, svondo rinouya vachikurudzira kuti dzibvise zvirango izvi.
Tinoenda neutungamiri hwedu nevamwe vasagira yedu ndiwe tichaenda nawo tichisvika tichivaudzaiwo vakaunza masanctions kuti hazvisi kubatsira.
Vati kukurudzira kubviswa kwezvirango hazvirevi kuti vave kutsigira bato rezano PF vachiti bato iri ndiro rakaita kuti zvirango izvi zvivepo. America nedzimwe nyika dzekumavirira dzakatemera vamwe vakuru vakuru muzano PF nehurumende zvirango zvehupfumi nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzisina kuchena. Zano PF inoti zvirango zviri kukonzera kutambura kwevanhu munyika. Uye mwedzi wapfuura sangano reUnited Nations rakatuma nhume yaro kuzoona kuti zvirango izvi zviri kuvhiringa upenyu hwevanhu nehupfumi sei. Nhumwa iyi amai Elena Doan vakaburitsa gwaro ravo vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Vakakurudzirawo Zimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevanhu pamwe nekuona kuti mitemo yavandudzwa kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mutauro. Amai Dohan vakakurudzirawo Zimbabwe kuti itaurirane nenyika dzakaitemera zvirango. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti tarisiro yehurumende yekuti upfumi hwenyika gore rinouya huchakwira nezvikamu zvinodarika zvishanu kubva muzana kana kuti 5.5% ichakanganiswa zvikuru nenyaya yedenda recovid-19. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwaimwe mhando yechirwere checovid-19 inonzi Omicron yapa kuti America, EU nedzimwe nyika dzirambidze vashanyi kuenda kana kubva kuZimbabwe nedzimwe nyika sere dziri kuchamhembe kweAfrica kunyanya dzakapoteredza South Africa. MuSouth Africa ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nemhando itsva yecovid-19 iyi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mhando itsva iyi ichakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Marestrictions ari kukonzereswa nevariant yaonekwa yeOmicron anowikena economy, not just muZimbabwe chete but across different countries. Anokanganisa tourism muno, anokanganisawo zvakare even masupply chain neku pinzwa nekuburiswa kwezvinhu munyika inoita slow down trade zvoaffecta kufamba zvakanaka kweeconomy yedu. So tinotarisira kuti marestrictions achakurumidza kunge achiliftwa, but of course kuliftwa kwawo zviri kudependa neevolution manew variant ari kuyaya nenyaya dzemafourth wave dzatichitaurwa.
Mashoko aya atsinhirwawo nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
COVID ichakanganisa zvikuru upfumi hweZimbabwe, nekuti kuvharwa kana kurambidzwa kuuya kwaita vashanyi kuchaita kuti imwe mari yanga ichitarisirwa nenyika isapinde. Pakatozoita lockdown inokwanisa kuitika mumavhiki maviri matatu anotevera, zvinenge zvaakureva futi kuti vanhu havachakwanise kushanda, vanhu havachakwanise kuzviitira mari. Saka tingangoti inhau dzakashata kana kuti bad news kuuya kwecovid iyoyi.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo mukuparura bhajeti ravo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakagara vayambira havo kuti makurire upfumi achange achifambirana nekuti chirwere checovid-19 chinenge chiri kupararira sei.
Wakataurawo chirwere checovid icho chiri kuwedzera. Hurumende inotarisira kuti chirwere ichi chichakanganisa nyaya dzekufambisa kwemari mukati menyika. Uye kuvharwa kwemakambani nemabhizimusi zvinova zvinotishungurudzei. Asi urongwa hwemari hunotarisira kuti upfumi hwenyika mugore ra-2022 huchange huchikwira.
Asi vaBoroma vanti kunyange hazvo pari kutyirwa kusagadzikana nekuda kwemhando yechirwere checovid-19 iyi, hurumende yagara ichivimbisa mapazi ehurumende mari yaisingazoape, izvo zvinokanganisa upfumi hwenyika.
Urongwa hwemari wakapa mari nechitsama pakugadzirwa kwezvivakwa, iyo inonzi infrastructure development, zveutano health nezvikoro. Chinenge chasara ndechekuti mari iyi inozosvika here uye inozoenda here kumabasa ehurumende, nekuti chiri kuitika ndechekuti mari inenge yakawanda pabepa asi mapaza ehurumende haana mari yaanenge achiwana. Zviva zvinova zvinounza kunyunyuta kuvana veZimbabwe.
Vachitambara vatiwo chimwe chiri kukanganisa upfumi hwenyika inyaya yemafuta edzimotokari ari kudhura zvakanyanya.
Zimbabwe is the most expensive fuel in the region and one of the most expensive in Africa. Saka izvo zvinoita kuti ikonomi yedu irasikirwe necompetitiveness. Of course atichatarisira kuti minista wacha announce a more significant reduction in mafuel levy, mafuel duty, but angu adjust kwa slightly. Saka zvingoreva kuti fuel yedu changoramba ichidhura.
Bhajeti rakaparurwa navaNcube rasara kuti ritambirwe nedare reparamende, asi dzimwe nhengo dzedare iri dziri kuti rakazara zvinhu zvavasina kutenderana zvavanoti zvinokanganisa upfumi, nekudaro dzinoti dzinogona kusaritambira. Bhajeti ravaNcube nderemari inosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe nemamiriyoni mazana matatu, kana kuti 927.3 bhiriyoni yemari yemunyika. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa vana bvunzo kusvika dzanyorerana zvibvumirano neboka rinoona nezvebvunzo reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC kuti vabhadharwe kuita basa iri. Munyori anoona nezvetsvakurudzo musangano reptuz vajosephat Gwezhira vanoti nhengo dzavo dzakagara dzatora danho iri kare, asi rakazotsinhirwa nekusave nezvakabuda mumusangano wakaitwa nezuro pakati pezimsec, gurukota rezvedzidzo yepasi Dr. Evelyn Dlovu pamwe nevamiriri vemasangano evarairidzi matanhatu akapinda musangano uyu. Jonga Kanemiri weStudio 7 aita hurukuro navagwezhira pamusoro penyaya iyi.
Takwanisa kuti titaure nhunha dzedu kuna minista nekuZIMSEC. Asi kuti nditi ndingati pane chakanyatsobuda chaicho chatingati tingabata. Chakabuda ipromise yaitwa naminista yekuti iyo ndichaendesa nyaya dzenyumberi. Ndobva vati iwo zvakare ndinotarisira kuti handigariri nyaya dzenyu dzamunenge masimudza kana kuti dzamunenge mandipa. Ndichaedza nepauso yeku ndiende nadzo kucabinet pavari kuya next meeting yavo kuitira kuti dzidzeiwe nyaya dzacho tione kuti zvii zvingabuda.
Inyaya dzipi dzanyanyozeiwa mumusangano uyu?
Nyaya dzanyanyotaurwa nezvazvo inyaya dzeinvigilation yemazamanishoni atanga aya tinoti akatanga musi wa22. Masangano akamirira varayiridzi anga achichema-chema iwo kuti tadiwo kuti munhu anoita zveinvigilation apatakwe sezviri kuitwa vamwe vanonomaka nevamwe vanoseta mazamanishoni acho nevakuru vezvikoro vanenge vachinzi ndivo vari kuita management nemonitoring vari kubhatakwa. Saka uyu ari kuinvigilata uyu neari kuita coursework inonzi kala inoshandiswa zekuti kala ndi ari kumaka. Saka zvadii kuti apuwe chikamu chinoenderana nebasa raari kuita. Ndo nyaya yatanyanyotsosimudzana nayo iyoyo. Ndobva pasimudzwa futi nyaya iyi nechekuita nevanorarama neurema tingati isusu teachers living with disabilities. Hurumende ipapo ndorangira kuti pane zvabuda yati iyo vane magadgets avakatenga evanhu vari disabled emateachers ari living with disabilities akafanana nemasmartphone avati vakatenga 500 asi vati ivo vanhu vacho ivavo mateachers living with disabilities ndo vanofanira kunge vachiapplya vanofanira kunge vachitaura nehurumende kuti vapiwe magadgets iwayo.
Saka panyaya yehombe iyoyi yeinvigilation pane chabuda here?
Nyaya yeinvigilation ndingangoti hapana chabuda chinganzi chichakupai mari kana kuti chaita sei. Nenyaya yekuti iyo minista vari kuti papolisi iripo kana kuti pazvisungo zviripo zvehurumende hapana provision yekuti maticha anga achipuwa mari yeinvigilation. Asi vati iwo vachaedza uye vachishandawo nemasangano evarayiraidzi vachaedza kuti pagadziriswe kuti pabude polisi iyoyo. Vabva vati iwo zvakare masangano evarayiraidzi ngaabude nedocument 1 kana kuti chinyorwa chimwe chete chinenge chichibatanidzana union ese mafungiro avo nenyaya iyo kuitira kuti vanokanda nyaya yemberi vachiti yabva kumaticha vakabatana.
Tinonzwawo kuti sangano renyu reptuz ratorwawo matanha yekuti nhengo dzaro hadzisi kuzonyoresa bvunzo. Mungatiudzawo kuti ichokwadi here?
Ichozvo ichokwadi. Iyoyo chidanho chatakatora chatava nemaweeks takanyorera hurumende, tikanyorera ZIMSEC, tikanyorera public service commission. Ndobva tavaudza tikati isusu kana pasina contract kana kuti chitenderano pakati pematicha neZIMSEC hatisi kuzoita invigilation iyoyo. ZIMSEC yakabva yashandura ndobva yati iyo isu hatisi tofanira kunge tichibhadhara maticha ibasa republic service. Mumiriro webazi republic service Professor Paul Mavhima ndobva vataura iwo akati isu harisi basa redu rokubhadhara maticha, harisi basa redu zveZIMSEC, zvinotovaona naminista arinjaji of that. Saka nyaya yanga iri yekukandwa ichibva apo ichienda apo ichienda apo, hapana ari kuda kutora responsibility, hapana ari kuti iye zvinhu zviri kutaurwa nematicha hazvina musoro. Zvira kuti nyaya yachai chaiyo iripo yekuti matichas vane right yekuti vanekodzere kuti vange vachibhadharwa kuita invigilation izvozvo.
Imiwo sesangano hamusi kumirira here kutanga manzwa zvichabva kumusangano wemakurukota kana kucabinet meeting?
Hatina dambudziko nemusangano uyu, zvakatonaka zvakanyanyisa kuti nyaya yacho iri kutaurwa at the highest level munyika muno. Asi hatingamiriri kuti itihwe kuti vanotaura kuti chii. Tombotanga tati vanhu kandai zvombo pasi, tobva tati zvavamwe mangwana aiwa zvaramba simudzirai zvakare. Zvinobva zvaita kunge tiri kutaura zvinhu zvisina musoro, zvinhu zvenhando kumembership yedu. Saka isusu tiri kuti vanhu vedu havasi kuzoenda kune invigilator. Tozviziva kuti variko vamwe vanofarira kuita zvemahara. Tozviziva kuti pane mamwe maunion ari kuti mamembers avo ngaaende, iyo ngaafanira kubata matomo. Takamirirawo kuva kuti cabinet ichati chii.
Munyori anoona nezvetsakurudzo muptuz vajosbert gwezhira vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZIMSEC kanawo kubazi rezvedzidzo yepasi sezvo mutauriri webazi iri vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuisikati.